Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hei no misoro yenaudzedu dzanhasi chipiri 29 chivabvu 2018. Chirongwa chezek chemazuva gumi nerimwe chekuongorora mazita mugwaro revavhoti pamwe nekunyoresa kuvhota munzvimbo dzakawanda kana kuti mop up chinopera nhasi. Zeki ichiti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vakashandisa mukana uyu kutarisa uye kugadzirisa mazita avo mugwaro revavhoti. Vatori MDCT inotungamirwa navanelson Chamisa rinoita musangano nevatori venhau wekutsanangura mafambiro ari kuita sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dziri kuitwa munyika gore rino. Vagari vekumisha inogara veruzhinji yesakubva nedanga mvura kwamutare vavharirwa mvura uye magetsi nekuda kwezvikwereti zvavainazvo kukanzuru yeguta remutare uye nekukambani yemagetsi yezesa. Misha yavharwa magetsi nemvura iyi ndeyedzimba dzekanzuru. Kushomeka kwemari yekunze kotyirwa kuti kunogona kukonzera kuti vanotengesa mafuta edzimotokari vakwidze mitengo, izvo zvinogona kuzokwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Muchirongwa cheLivetalk The Connection cheve chidiki na 8 PM tiri kutarisa nezviri kubuda musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kubuda mumaprimary uyezve kuguma kwechirongwa chemop up exercise chezek nhasi. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.